A very good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 15th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about a call by the government to Zimbabweans in the diaspora to consider taking up jobs back home.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday and on 4930.
On the internet, we are at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as www.voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo's call to Zimbabweans in the diaspora to consider applying for jobs advertised back home so that they could use their wealthy experience to help revive the economy.
Minister Moyo made the call at an event dubbed Road to Davos 2020 in Harare last week, where he was meeting with youths.
The government says it has put in place facilities such as setting up a diasporas department, the Zimbabwe Investment and Development Agency, and is also working with Public Service Commission to help those in the diaspora who are willing to take up employment back home.
However, many Zimbabweans in the diaspora say they very much want to go back home and help develop the country, but the environment is not yet conducive, citing some cases of human rights violations allegedly committed by government agents and economic hardships among a host of problems.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo, kunjalo lichona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngolwesithathu kuhlelo lwe Live Talk. Kudiaspora Forum lamhlanje isiqoqoqela udaba olusekudwini. Lutaba lwenkuthazo kahulumende eyokuthi izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe kumele zidinge imisebenzi ekhaya ziphenduke zizephathisa kumizamo yokuvuselela umnotho. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe ekhuluma kuliviki wathi yena uzulu weZimbabwe ophandle ulobungcwethi lobungcitshi kunhlangothi ezitshiyeneyo. Ngakho ubungcwethi alabo bubalulekile kumizamo yokuvuselela ilizwe. Uthe ngoba here and there kuphuma imisebenzi kumaphephandaba amankampani edinga ingcwethi, kungaba ngu-general manager, aba ingcwethi kweze technology. Yikho ke lapho ubaba uMoyo athi abeZimbabwe abaphandle kumele bayikhangele leyo msebenzi, ba-apply, bayithole, babuye bazephathisa ilizwe. Kodwa abaningi abaphandle kwelizwe bathi cha, ngabasoze bayilandele leyo nkuthazo ngoba umnotho weZimbabwe ufile okokuthi hayi vela kuphileki. Ngaphandle bathi ngubani ongashiya imali ayiholayo, sei ngomnyaka lapha eZimbabwe uhola 100 emelika kumbe e-UK uhola imali engange 100,000 US dollars. bayamangala ukuthi eZimbabwe lapho nga-applyela khona umsebenzi uyabe uyaphiwa malini ngoba uhulumende ukhanya engelayo ipolicy ephathelane labantu abakudiaspora engabahuga ukuthi impela babuye ekhaya bazisebenza khona. Ngoba abaningi bayafuna impela ukubuyela ekhaya kodwa isimo bathi kasivumi. Yilo udaba esingalo lamhlanje jonga.
Wongu vadiwa watereri ne vatariri na asu mchurongwa chedu chatuno tarisa zhuruku batana kana kusangala ne vanawe Zimbabwe warikunze kwenyika. Tatitimbo tarisa mashoko wakataurwa ne gurukotara zvekutizana ya nedzimwe nyika. Vasibusiso moyo osondora pera. Eku kuru dzira vanawe Zimbabwe kutiko madiwo kumbo pindawo mchurongwa zhuruku tora mabasa muZimbabwe. Kune mabasa anoshambazwa ma newspaper ma pepa na umu zinefenyuro. Kuti vanhu vanenge vachitsvagwa vanga vamaneja unga vane basa ripira unofunga kuti unokwanisa kunge uchiita rauri kuita kana kunge wakadzidza uri muno mudiaspora. Hurumende iri kuti dzokai kumusha mutoro mabasa iwayo, apply mabasa iwayo, mupinda womobatsira mukusimudzirwa kwenyika. Ndonyaya yatira kuti tikurukure nhasi. Akasike kutanga hako kuti hurumende inge ichikurudzira vana veZimbabwe vari kudiaspora kuti vange vachidzoka kumusha. Tunochirangarira kuti muna 2009 munguva yehurumende yemubatanidzwa pakaitwa zvakare kurudziro yekuti vana veZimbabwe dzokai kumusha munge muchibatsirana kusimudzira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kunze kwenyika vatataura navo vari kuti aiwa hapana chakaipa, vakagadzirira zvikuru kuti vadzokere kumusha kunotora mabasa iwayo. Asi chii chakamboita kuti vamwe vacho vange vachibuda munyika? Hanzi vamwe vaibuda munyika nekuti vanenge vachishungurudzwawo nemamiriro enyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu. Vamwe vari kubudawo munyika nenyaya dzekuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana nezvimwe zvikonzero zvakangosiyana siyana zvagadziriswa here izvozvo kuti vanhu vange vachikwanisa kuzodzoka vachigara. Uye pane vamwe vasimudzawo nyaya yekuti wakadzokera kumusha uine hunyanzvi, ndeipi assurance yauye nayo kana kuti chinokutsigisa kuti unge uchiziva kuti aiwa ndadzoka ndinochengetedzwa kana kubatwa zvakanaka. Wadzokera kumusha wasiya basa rako pamwanga wachitambira $100,000 uri kuno kana kuti $120,000 wadzokera kumusha. Zvii zvinenge zvichizoitwawo kuti unge uchichengetedzeka. Dzimwe nguva wapinda washanda mabasa basa rako mwedzi mitatu basa rabva rapera, unozochengetedzwa sei Ntunga?
Kuongo jonga, pane vamwe vakadzokera panguva yeGNU yavambotaura zvinhu zvakafaya, asi payakapera GNU yacho vakachema vamwe vanga vakutsvaga mari yekudzokera asi vakaishaya.
Saka ndizvozvo unenge watamisa mhuri, watamisa vana vechikoro. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kutinzwe kubva kwamurimi vateereri nhasi. Handizivi kuti tine vatatave nawo here parunhare kana tisatane vanhu parunhare. Tombotarisa kuti vari kunyora paFacebook page yeshona vari kuti chii. Tina mukoma Austin Dzapasi, hanzi muri sei team? Aiwa tinotenda mukoma Austin. Chikwata chiri kurarama. Mukoma Vitalis Vita Kalisas Musaigwa hanzi hai, we on studio. Hongu mapinda mchurongwa. Trust Chipanga, good evening VOA team, we are happy with your services, thank you keeping us updated. Aiwa tinotenda onesu muchinga mchititsigira. Zvimwe chete kubva kuna mukoma Limson Ngwena, watching you from Beitbridge. Tapiwa Sitole vaisa namba dzavo kuti vafonere. Hanzi ndiri ku Kempton Park mu Johannesburg South Africa. Zvimwe chetewo na mukoma Vitalis vaisa namba yavo, tichakuedzai kuti tinge tichikubatai. Na hanzvadzi Dorothy Garise Majga, zvimwe chete na Bauren Kapfudza, mukoma Bauren Kapfudza. Messi Makuyana, hanzi watching you from Durban. Aiwa tinotenda zvikuru. Ndofunga iye zvine zvitane vatinawo muchirongwa chedu vekutanga. Vanove vatawanda dzokora, vanove sachigaro webato reMDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa mudunhu reNorth America. Asi parunhare vari kuNorth Dakota iye zvino. Vadzokora tokugamuchirai muchirongwa chedu.
Makadii vajonga, tinotenda nekurunza pachirongwa. Makadii vateereri vese vakateerera.
Aiwa tinotendawo tichishuvira kuti makave negore dzvo rakanaka.
Anotonzi macomplications of the year, nekuti kana anamai nanababa nevanin'ina kumusha uku vasina kugara zvakanaka, nesuwo kuno hatitombopindi mugore racho zvakanaka, tiri kungotamburawo nepfungwa dzekutambura kuri kuita vamwe vedu vari kumusha.
Ndizvozvo. Regai tinzwe kuti tinenge tichiwana zvii kubva kune vateereri nemiwo. muchirongwa chino chikurukura pamusoro penyaya iri kuitwa nehurumende kana kuri zero ndotanga hango nerurimi rwechirungu kuitira kuti tingopinda pahanzi peji rimwe chete nevamwe vese vateereri. Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo, last week he was addressing a meeting of youths in Harare, where he urged Zimbabweans in the diaspora to also apply for jobs that are being advertised back home. He was talking of Zimbabwe tapping from its own on the expertise that people here have, or people in the diaspora have. What's your take on that, Mr. Jokora, as the MDC chairperson?
Most of the people whom I'm talking to in our groups, in our conversations as Zimbabweans, they are saying maybe there's something now seriously wrong with SB Moyo, because he's asking people to come back to Zimbabwe to take up which job, because statistics in Zimbabwe say over 80% Zimbabweans are not working in Zimbabwe. There are no jobs that are available. We have graduates that are coming from the University of Zimbabwe who have graduated, some who graduated 5 years ago. They have not been able to get jobs. We have teachers. I come from a teaching profession myself that I changed when I come here, and I'm still very active in all teachers groups, in most teachers groups in Zimbabwe. We have teachers who have graduated from teachers colleges. For long back, you used to know that if you become a teacher, if you become a policeman, if you become a nurse, you would not fail to get a job. But now we have teachers who have graduated from the many teachers colleges that we have in Zimbabwe who are still not employed. They have not had any jobs. They have done interviews. I know people who have been unemployed, who have qualified as teachers for the past 3 years. They have not been able to get a job. We have our youth in Zimbabwe who don't even know, Jonga, what a pay slip is, because there are no jobs that are available. So how on earth can Minister Moyo now say people should leave their well-paying jobs here in the diaspora and go to Zimbabwe and wait for jobs that are not even there? Which jobs is he talking about? I would want someone from ZANU-PF to tell us which jobs is he asking people in the diaspora to go and take up.
Thank you so much, Sheva Jokora Nambai Muri Parunare Ntunga. We are now joined by Mr. Dan Moyo, who is the MDCT USA Provincial Chairperson and is here in Washington, D.C. Mr. Moyo, welcome to our show.
Kijonga, glad to be here.
Thank you.
Mnumzana Moyo, kutwa vuyane kaya lize vuselela ilizwe, liya hamba hii?
I think abantu bathanda ukudlala ngengqondo zabantu. So into le abayikhulumayo ayila sense at all. Kukona manje ilizwe lile 95% unemployment. Ilizwe lidependa ngama remittances esiwathumelayo thina, almost 2 billion esithumelayo, ukuthi ilizwe lona ngana likwazi ukuthi liqhubeke on a daily basis. So for abantu ukuthi bakhulume into ezifana nalezo nje kudlala ngengqondo zabantu. Mase beswele into zokukhuluma ngangcono bazithulele, ngoba akusizi lokho abazama ukukhuluma. Akula ngqondo, akula explanation elogical abangayisho ukuthi i-reasoning behind it ukuthi bangaquthi abantu kumele babuye ekhaya. Yikuphomba nje ukuswele izinto zokuxoxa, ngangcono nje bazithulele.
Kodwa vathi isizathu sokulimema ukuthi lina selike laphuma phandle labona ukuthi izinto zenziwa njani kwamanye amazwe, ngakho lilobo ngcwethi obubalulekileyo obudingakalayo eZimbabwe.
Well, leyo ke ngumbuzo ohlukeneyo ke lo. Mawu ukuthi uthi ufuna ama skills abantu abangaphansi, then ikhuluma ngokuthi ngoku-encourage abantu babe bazovula amabhizinisi ekhaya, ngoba okokuqala kumele kube namabhizinisi ukuthi abantu bakwazi ukuthola imisebenzi. So ma kukuthi bakhuluma ngoku-encourage abantu ekhaya ukuthi hayi wozani sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi ukuvula kwena amakhampani kube lula, lokuthi ukuthi li-importe izinto from ngaphandle kube lula. Ngizo izinto ngabe bakhuluma ngazo. ngabe batshela abantu ukuthi okay sizenza lokhu lalokhu ukuthi kube lula ukuthi lilethe ama-skills enu ekhaya lizovula amabhizinisi kube lama-company. Without ama-company, without ama-business, akula msebenzi.
Regai tinzwe kuna wa Frank Guni vanove Sachigaro webato re Zanu PF muno mu America ne Canada. Va Guni togamuchira muchirongwa.
Kadiva tereri.
Aiwa takasimba ndagona here budunhu renyu rinenge rinonditi tsvedzei rinonzi chi.
Aiwa tishike ku Canada. Canada yava imwewo district tiri kuno ku America chete.
Wow, okay, miyenyu inongogumira muno mu America. Aiwa tinotenda. Mr. Guni, we are joined by Mr. Tawanda Dzokora, MDC Chairperson North America, and Mr. Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson. They are already in the program, and we are discussing about the call by Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo to Zimbabweans in the diaspora to also consider applying for jobs back home. And these two gentlemen are saying, where is he getting the jobs from? Because there is 95% unemployment already in Zimbabwe.
Well, I think let's look at the premise under which the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Sibusiso Moyo, made the announcement. It was at the youth forum entitled The Road to Davos 2020. He was encouraging people in the diaspora with the requisite skills on specific jobs that are being advertised in Zimbabwe to come and help the country move forward and uplift Zimbabwe in specific areas, for instance, the area of technology and specialized skills that are needed in Zimbabwe. But he also, in the same statement, did emphasize that we have now the Zimbabwe Investment Agency. And he was also emphasizing that Zimbabweans in the diaspora can put their money together and start investing in specific areas, building companies or making companies that had collapsed, making them recover and employing Zimbabweans so that our country can move forward. He was not all in country calling for all people in the diaspora to come back and work in Zimbabwe, because the minister, just as you and I are, is not remiss to the fact that the current crop of employees for the state are already complaining about the salary inefficiencies and being incapacitated and so forth. However, that does not negate the fact that there are specialized skills that can be harnessed from people who are already in the diaspora in specific areas. So I don't see anything wrong with the government saying, well, if we need a specialized skill and we have sons and daughters of the soil who are already applying these skills elsewhere around the world, they could come back home under a specialized arrangement to come and utilize those skills to uplift our country. I don't see anything wrong with that.
And Mr. Guni, you are an expert in your own field. Under these circumstances, would you go back to Zimbabwe?
Well, on a personal level, there is no need for me, because there are a lot of medical professionals in Zimbabwe right now. And there is no need for my specialized skills. I believe there are enough competent people in Zimbabwe who can do what I do here. Unless if Zimbabwe wants to do biodefense, which is not necessary for our country at the moment. But there are certain areas where skills are actually required. So to answer your question directly, it depends on the requirements on the ground.
Mr. Moy.
Yes, sir.
Come in there.
Well, basically, what we are saying is ZANU-PF should not put the cart before the horse. At 95% unemployment, we have Mashurugwi running around killing people, stealing their property because of lack of jobs. To try and say people in the diaspora need to come back and fill jobs that are non-existent is just a sheer waste of time. I think the focus, I like the aspect about the investment that he's talking about, but then again, they have to make the environment conducive for Zimbabweans outside, one, to make sure to have assurance that their investments are going to be safe, and that they'll be able to repatriate their money, because most of us have families now. We can't just uproot and go to Zimbabwe, and the conditions are not conducive. So there are a lot of things that the government has to do at first, to just to attract us to want to invest. They need to give us our diaspora vote, which we still don't have, which we've been asking for and have been promised. So this has, there has to be some quid pro quo. What is it in it for us as Zimbabweans in the diaspora that would entice us to go back home? So far, we have not seen anything from the ZANU-PF government that indicates how serious they are in even helping the comatose economy that currently prevails in Zimbabwe.
Thank you so much. Moyo Rambai, muri parunare. Tisaenda kuna wadzokora. Timbozwa Muterere ari parunare. Hello?
Hello, ndakadiko.
Ndakasimba, ndiani avo?
Ndiri Mukoma Dominic wakampumalanga.
Mukoma Dominic, muri kumpumalanga South Africa.
Ya.
Dominic.
Ya.
Nyaya turi kurukura mainzwa kai Mukoma Dominic.
Na vanhu vanga kutapanesa vanotisakatiza ikoko. I was like,
Pane mashoko ataurwa navaguni hamene kana mai makateerera hanzi aiwa hatisi kungodaidzwa munhu chero nokuti unogona ngo une unyanzvi hwako uri ku South Africa iko kasi unyanzvi ihwo hwakazarawo ku Zimbabwe vakapa mienzaniso wekuti ivo ndichiremba asi kuti vadzokere kumusha kuna ana chiremba wakawanda nechakare saka havaone nidi yekudzokera nokuti vana chiremba kuZimbabwe varutobuda vachaga mayo mafuro manyoro saka imiwo mune muchiona here kunge munganzidzokai nekunge muine unyanzvi hwamuinawo izvo zvekuti mungaona here chidikwa dikwa chekuti regai ndidzoke ndoshandira nyika
I was able to get the material.
Hapana anomirira kudaidzwa munotongodzoka mega. Zvinhu zvakangonaka chete. Aiwa tinotenda mukoma regai tigonzwa vamwe kuti vanoti thank you so much mukoma Dominic. Thank you so much. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti vari kuti chii. That's our first caller, Mukoma Dominic. He was calling from Mpumalanga in South Africa. He says there's no need for him, and he also thinks that for others to go back to Zimbabwe now, because things are not as good as to incite, to entice those in the diaspora to go back home. Wadzokora, munoti?
I totally agree with what the caller is saying here, because if you look at it, the both the request by FB Moyo and the justification by ZANU-PF sympathizers and cheerleaders for people to go back home. I mean, it's a little bit illogical. In fact, it's illogical because, like Mr. Gunu was saying, that they are looking for specialized skills. The specialized skills that are in Zimbabwe at the present moment, ZANU-PF is failing to pay them. The government is failing to pay the specialized skills that are there right now. This is the reason why we have almost 90% brain drain. This is the reason why the specialized skills are running away from Zimbabwe. As we are speaking, reports are saying 10,000 teachers have since left Zimbabwe since December. You know, when they heard that they were not going to get any increments, 10,000 teachers have already left. That's a specialized skill that we need in Zimbabwe. And he's talking about the medical field, that he doesn't have to go back because the medical field is well-resourced. That's shocking because that's the most hit in Zimbabwe. In fact, we are having a slow genocide as we are speaking. People are dying in hospitals every day because we don't have doctors, we don't have nurses, we don't have specialized skills in the medical field. So I don't know which country Mr. Guni is referring to, that he doesn't have to go back there because Zimbabwe has enough of those skills. So I'm really shocked that he's saying that. Even if the government was able to pay the people, the economic situation in Zimbabwe doesn't make me want to go back to Zimbabwe. Because if you are given that money, you are not able to get it from the bank. You have to wait 3 days, you have to wait sometimes 2 weeks for you to be able to withdraw your money. There is a limit. If you are earning $500 or $600, and then you are only allowed to withdraw only $100 a day, how are you going to enjoy that money? So which specialized personnel is going to go and live in Zimbabwe under such circumstances? Besides those work-related situations, there is no water. There is no electricity. You know, there are no the basic commodities or basic necessities are not available. Who wants to go in a country where when you're supposed to be relaxing at home, you can't watch TV because there is no electricity? So those are things that restrict the movement of labor. You know, you cannot go to a country like that. You guni wacho. Vari kutoramba vega kuenda nokuti vari kuziva kuti kumusha kwacho hakuendeki hakugariki.
It's 8 o'clock in Zimbabwe, 28 after 1 o'clock here in Washington DC Eastern time. Before I ask my question, Mr. Moyo, may I call you to order? I heard you earlier say quid pro quo. Please desist from that word. You can't throw it around casually. It's a very dangerous word, and I know you agree with me.
Well, we'll change it to tit for tat. But these are very important points that Mr. Tokora is raising, especially regarding Dr. Guni, who himself is refusing to go back while his masters are telling him to come back. He should lead by example.
Nanso Babu Guni.
Yeah. Thank you. So let me start with the last comment by my colleague, Mr. Moyo, here. For starters, I didn't refuse to go home. I said there are too many medical professionals in Zimbabwe. I don't know where Dokora lives or which Zimbabwe he's talking about. Does he even know the ratio of nurses in Zimbabwe to patients in Zimbabwe? Does he even know the ratio of doctors to patients in Zimbabwe? We have a lot of doctors. We have a lot of different medical professionals in Zimbabwe right now. But let me make it abundantly clear. If my government requires my skills, we enter into special arrangements. I'm on my next flight tomorrow. I'm not saying no. I'm just answering a specific question. Going to the area caller, the caller, Zvavanga vachitaura, tinozvinzwisisa, but again, havasiri vanhu vatiri kutsvaga, havasiri vanhu vatiri kuti ngavauye, hatiri kutsvaga mawelder. sisi watawala kutuwanda siweldi. Iwe wakutawata wakatata kuenda kumusha, nikutuwa izusha ya marie wanawechikoro, zinuta wakutawasili wanatukuchaka. Iwe kana wasina sawa marie kuende sa kumusha wari kusatapu kwa wari koko. That is problem, that is nothing to do with the government. To zokera kuna wazokora shwa wari kutawala izu. You know, Pachurungu Paneme statement, you know, if you measure everything you achieve, nothing. He's complaining about everything. Tukutawara about Nyaya diaspora. For starters, the minister did not request, the minister did not demand. The minister was addressing a youth forum when he made that statement. And I clarified what was he talking about. He not only addressed the youth, but he told about the specific skills that he could take and Zimbabwe and I could
see, look about him, Romo Aguni. Kana vakatotaura vamoyo kunyange vaitaurira vechidiki vachitaurira papa sina munhu wekudiaspora ipapo. Saka the point yekuti vakataurira muromo yo vachitaurira vechidiki vaitotaurira vekunze vakazozvinzwana kuti vechidiki kana anga ane hama yake iri kudiaspora abva ipapo aitotaura kuti hanzina vamoyo dzokai mushande kumusha kana mune zvino zvinobva munofunga kuti zvinoita kuti mushande kumusha. Saka hatingarambe tichitaura kuti vaitaurira mayouth but vakatotaura ndopozisheni yekuti anenge adzoka dambudziko rinofananga ichitotaurwa nderekuti vanokwanisa kuzofacilitate vanhu vakadzoka kuti vange vachivabatsira. Rambai muri parunhare vagoni, ndodzoka kwamuri rosti pane muteereri. Hallo,
hallo, takasimba
ndiani avo?
Hilari
Maposa. Vamaposa, nyaya iri mudariro mainzwa ngotiga.
Remember, Minister Wakataura Ipapo in the same statement, kuti the government is beginning to work with the International Organization on Migration, kugadzira a special package. You kuti vanhu vane special skills, ivavo vauye kuZimbabwe vanobatsira nyika. Hatisiri kuti munhu wese ngauye, it's not a demand. Havasi kudimanda kuti vanhu madiaspora dzese dzokai kumusha. Vari kuti avo vane ruzivo. Necessary to develop our country. Ndivo vatigadzira ma special package kuti vauye kumusha kuti vazobatsira. Hakusi kunzi munhu wese. Kana iwe wanzi wagadzirwa special package, iyo unopiwa, let's say government says, okay, let's say it's me, ndanzi salary yaunowana kuno kuAmerica, ndiyatinoramba tichikupa for the next 5 years under the same conditions. Chuya uite basa reuruziwa wa winaro speciality ya kwenye kujazati la fatu mutele ya mutele ya kuti zimburumende unawandibila mari anodibila mari papu ajine ine mari ya keji kana muna istaza kuronga upenyu wake. That's not the government's fault. Sili kuti isusu wonga atisukura amba kuti wanu wari kutamba munika atisukura amba kuti matiremba manesi ne wangu wa shandu urumende wangu wa maticha wangu wa chi wari kuneza ame urumende. Just yesterday we had our minister of finance wachitaura kuti it's a negotiating process. We only did the first phase. We are still negotiating nema civil servants kusikapai tu agreement yukuti urumende ino kwansa kuwa bada maria kati zichenda. This is a different issue. It's a totally different issue. Ndataura zvikare kuti government, in the same statement yakataurwa naminister Moyo, vakataura kuti Zimbabwe Investment Development Agency iri kugadzira a platform yekuti madiasporans vane mari dzavo vouya vodyara mari dzavo voita mabhizinesi munyika. That arrangement, the government is not even going to touch the cash. Vamoyo vambotaura kuti diaspora vote in the next 60 days, we are going to have the team. Munomu America, ikuyamunomu DC, ichaenda ku Texas, ichaenda kune mawe ma states, kutanga ku Garapas, nima Zimbabwe zari mu diaspora. Kutichite isusu tabi, netu kutinema diaspora zimangani, munomu America, for example. Uye wanda kufuta wangani, to process yu kutituwa register, to na kuti kanavanyo kwa pasi, to gazi na shino kuti warwe, kuti 2023, madiaspora is afote. Iyo wa moyo, wa jeni moyao, pati yao ili mpolaji, mpolaji ili kutukasa, the same issue, kanavasi na kuzwa, ne mkuru wao wa kupi, that is false, but mpolaji knows kuti, inyaya ye diaspora afote, ino batana ne diaspora remittances, ino batana ne diaspora special skills, zuza chuku discover, se urumende ne awo wanita kutumika hizi ilime. We are working together, we are discussing this openly, and we want Zimbabwe to move forward. Kwetu wanamu complain about everything without offering any solution.
Mnumzana moyo, yebo lia kulunywa inu tabalwe diaspora vote mupolati.
Definitely, that was just for Mr. Kuni's information. That's our initiative from the onset. Hence, we even raised the same issue with regarding the diaspora vote to President Mnangagwa when we met in New York. That was our first point of call when we were as a condition for us even participating in Poland. My first conversation with President Kupe was, we want you to bring up the issue of diaspora vote, because that is a very important issue for us, and we are in the forefront and we are getting updates on where that discussion is. What we know is we've been promised before. What Kuni is saying is not the first time I'm hearing him telling me about a delegation from Zimbabwe that is sent to come and talk to us. He's always been all talk and no action, which is something that we've gotten used to from ZANU-PF. Hence, we are pushing, our party MPCC is pushing through Poland very hard. We were supposed to engage President Mnangagwa on the sidelines of United Nations last year. We had a meeting planned. When he had the tough questions, we were going to ask him, he chickened out, and instead opted to meet with ZANU-PF members only. But that does not mean that we are going to stop raising issues that are pertinent to us. And the diaspora vote is the first above all, because that is the one that will show the world how serious ZANU-PF is about this diaspora community.
Thank you so much, Mr. Moyo. Eva Zokora, amene mune zvekuti kukanda here apa.
Zvekukanda tinogara tinazvo vaguni ndokushamisika kuti Zimbabwe yavari kutaura ndeipi, ende uye nyaya yavari kutaura yemainvestment anoenda kunoisa mari yake muZimbabwe ndiani, munhu akakwana muZimbabweni kana asiri muZimbabweni anonoti akunoinvesta kuZimbabwe, kwokuti mangwana unomuka mari yakachinjwa, mangwana unomuka usingazive kuti currency iri kushandiswa ndeipi. Ndeupi munhu anoda kunoinvesta kuZimbabwe, kwokuti mari yaunenge wawana iwewe haukwanisi kuti unotenga zvinhu kuSouth Africa kana kutenga zvinhu kune dzimwe nyika. Saka hakuna munhu achanoisa mari kuZimbabwe, achanoinvesta mari kuZimbabwe. My investors haateerere kune mhirizhonga, my investors haateerere kunhu kunogara kuchideuka ropa. Izvo zvatiri kutaura pano nhasi musi wa 15 kwakaurayiwa gore rakapera vanhu 15 munzira mumugwagwa yeZimbabwe. Saka ndiani anoenda achinoisa mari kwakadaro ikoko? Ini nyaya vari kutaurawo zvakare yekuti regai nditaure kuti chavari tiri kudiwa kuZimbabwe haasi maspecial skills ari kutaurwa navaguni. Tiri kudiwa kuZimbabwe vanhu vese vari muno, maticha hakuna, manesa hakuna, madoctors hakuna. Saka ndo vanhu vese vanofanira kudzokera kuZimbabwe, kwete maspecial skills chete.
Thank you. Alo, mteereri. Alo.
Alo, magadigo.
Takasimba ndiani hapo?
Ndisiwani pa Botswana hapa.
Zita mati ndiani?
Suwani.
Suwani. Mnokuluma ere?
Ndino taura.
Taura iti nzwe mkoma Suwani.
Inja fara skuru kupinda mchirongwa mkoma jonga.
Tinotenda wo kukuti mati tika wo imi.
Ndinangu ya kareba sereke nchida upinda mchirongwa nchikitaza upinda ala taita kungo besera ho angu kwa bupi nenya ya mina ya mchirongwa hii
ee
indaka bago Zimbabwe ndoto rene 2 weeks indaka bago Zimbabwe andis kutendera ni mashoko warukuta orana wabu nayo
ee
neguti indaka bago Zimbabwe basa rinoto nziririko ku Zimbabwe ndire kutengiza majuska tichete
saka ndoda kubvunza mukoma Suwani musati maenda mberi kana riri basa riri kuwanikwa rekutengesa majuice cards vanhu vachikwanisa kutenga majuice cards zvikuratidza kuti pane pari kuitwa mari nevana veZimbabwe somewhere yekuti vanokwanisa kutenga majuice cards hakusi kushanda here kuri kuita vanhu iko
mukoma jonga tose here tongotengesa majuice cards nematomati
aiwa hanza pari kudiwa special skills hadii
special skills vanhu vane special skills varipo asi kuti kutora mari yavo vachikanda muromo mengwena ndozvo vanhu vakatanga ndochakachenjedza mukoma jonga vanhu vakaona zvakawanda pangu wekungotaura uko vanhu vari kushaya zvekuti kuti vabetserwe zvakanaka asi kuti ka vanhu vanoita nekuona vanhu vanenge vachiti vari kuda maspecial skills vari kuda chii asi vanhu vacho ukavatarisa manje ivo ndo vanenge vakufamba nemadzimota nei iwowo wosara usina chunhu.
Maita basa zvikuru mukoma Suwani.
Tinotenda.
Nezvo tinotenda.
Thank you so much.
It's 17 minutes before the top of the hour, and this is Live Talk. Tonight we are talking about inkuthazo kahulumende eyokuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abalobungcweti thize kumele badinge imisebenzi ekhaya baphenduke bazevuselela ilizwe. Namhlanje silo baba uFrank Guni owebandla lezanu PF, umnumzana Dan Moyo owe-MDC-T kanye lomnumzana Tawanda Jokora owe-MDC konapa emelika. Ngize kuwe umnumzana Moyo, uGuni ukhulume ngequla eliza kuza khonapha eMelika lize khulumisana labantwana beZimbabwe ngediaspora policy. Ngaphandle kwediaspora vote okhulume ngayo, kuyini okunye okumqoka elikufunayo eliza khuluma ngakho laleli qula?
Well, I think okokuqala kubalulekile ukuthi sazi ukuthi bona iagenda yabo ngenhloso bani ukwenzela ukuthi sikwazi ukuadressa izinto accordingly. Thina njengabantu bediaspora ziningi izinto esifisa ukuthi ngabe ziyenzeka ekhaya, especially ngezimali esizithumelayo ama-remittances lawa, lokuthi kube nama-opportunities awe-business for abantu abafuna ukubuyela ekhaya. Ngoba lokho kutshela abantu nje ukuthi mali lama-skills phendukani, kungela msebenzi, kungela plan yokuthi bazowa-apply kuphi ama-skills akhona lawa. Angiboni ukuthi kusizane, ngoba okokuqala njengoba ngishilo ekuqaleni ngaphambilini, abantu abaningi sebele mizi la, ngoba impi yenkululeko eZimbabwe has been going on now for almost 40 years. And Zimbabwe, if freedom yayo is only limited to abantu bezanu ngoba bathi chini chavo. So sifuna tina kukhulunywe in broader terms about how we are going to move forward with Zimbabwe. Ibe nenkululeko abantu bakwazi abafuna ukutoyitoya bakwazi ukutoyitoya bekhululekile njalo kube le rule of law le ndaba ze corruption ukuthi corruption bazimisela ukuthi kanganani ukuthi i corruption eZimbabwe iphele sikhangelane konke la khona lokhu ukuthi ama political reforms esiwafunayo ukuthi makubuye 2023 kube le level playing field ukwenzela ukuthi ama opposition parties lawo akwazi ukufila ukuthi ama results abe free and fair awokhetho ngoba ngeke siqhubeke siba lama results ahlale contestwa umhlaba wonke jikelele sesazi ukuthi thina vele ama elections ethu yikudlala nje lokumosha isikhathi.
Siyabonga mnumzana Moyo, uqhubeka ubambile. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli? Halo mlaleli.
Ye, ngiyakuzwa baba, kunjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Ngimame mzimba lapha eBhinga.
Yebo mnumzana, kunjani eBhinga lamhlanje?
Hayi, kuzele liyana, lingani liyana. Ngoba isikhungela zilima phansi la, kukanelilisa kodwa liyana.
Hayi, kaline mpela, mhlawumbe inkomo zingaphila.
Hayi, ngizokuzwela mthetho.
Ye, uluzwile udaba singalo lamhlanje, uhulumende uthi abakudiaspora abalobungcwethi mabaphenduke ekhaya. Uthini ngalawa mazwi?
Bezosebenzisa bezosebenzela imahari ezinikhoyo lapha thina sihlawula kangaka.
Kuthi ubungcwethi babo buyadingakala.
Kanti bazasebenza njani njengoba amafemu avaliwe, amankampani avaliwe, ukuthi bakhona bayabe besebenza izihlahla yini?
Asazi mhlawumbe bazabatholela imisebenzi.
Imisebenzi ingathi lapha siyitholi thina, akulalutho kathi kuyindlela. Ngibona ngani uhulumende ngakuthiwa khuluma iy'ndaba zamatisha laba abangekhoyo emsebenzini, abantwana sisunga abantwana abaye esikolo abafundi. Amatisha ngakuthiwa bakhuluma ngodaba lokuthi amatisha babatholele ihole elingcono abakala ngayo, ngakungcono. Ayikhona loku kumani abakwenzayo.
Hayi, siyabonga mnumzana ongena kuhlelo khona ngapha eBhinga. Aha, anzi neMtereri Jongwa, Jonga dai vachitaura nenyaya yevarairidzi vari kuramwa mabasa. Vava wedzere mari dzavo vadzokere kumabasa, kwete izvi zvisina msoro in court to court the listener there, yeah. Hanzi zvavari kutaura izvi hazvina musoro, because hapana makambani akatovhara hese, saka vanenge vachidzoka kuzoshanda kupi.
Regai tinzwe vaguni kuti vaguni, hanzi vanhu vanodzoka kuzoshanda kupi kana kusina makambani.
Aiwa Mutereri, tiri kumunzwa zvaari kutaura vava Nkoma. Siyakuzwa, kobva histori iri panapa ndeyekuti makambani akakolapsa ndo atiri kudaka kumutsa naye. Inda vanhu vasingateereri, vanhu vanoda kufungirwa zvese. Kuti isusu makambani akavhara anozikanwa zvana Dent Whitehead, tine makambani ekugadzira bhutsu anogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuexporta. Takanangana nenyaya yemigodhi energy, iye zvino izvi kutaura kwatiri kuita today, just today, the government has approved the preliminary requirements for licensing diaspora based and locally based Zimbabweans to get licenses to start putting up solar plants and alternative energy supplies to the country. Mandanzo aitaura nyaya corruption and so forth. Just today, President Rako is a two deputy general deputy directors, director general in the president's office. One of them will cover the issue yokushanda Nema judges, ne Zimbabwe Anti-Corruption Commission to deal with corruption, because we acknowledge, we accept that there is serious corruption in Zimbabwe and it needs to be dealt with, it needs to be stopped. But that
does not stop us from developing our country. We can do both. We can deal with corruption and rebuild our country. There are critical companies in Zimbabwe that need reviving. For instance, look at CAP. CAP Zimbabwe used to supply medical centers to the entire Southern African region. It's still there. The facilities are still there. The skills are still there. All we need is to put our heads together and reinvest in it and restart the companies and start producing drugs. That way we reduce our import cost Yema drugs because we'll be producing them locally. And we can export to other countries, thus earning foreign currency, which will help our country develop. But Tinevan, we are negative. I don't go complain. Anything to do with government, that is, the people are just complaining and complaining and complaining. Iwewe Pachako, what are you doing? Why do you want the government to do everything for you? What are you doing to contribute? The government is people. The government in general and West Zimbabwe. Akuna umwe mnanozo, we are Chiwaka Zimbabwe. Nobody is going to come outside of Zimbabwe to come and develop Zimbabwe for you. We can only develop Zimbabwe for ourselves. The guy is out of our food, Zakari, but you have to go around and start a new good time to Chamisa and Maki, Econom, and Nika. Can I name Maki, Antigua, and MDC, Guaweko? Chamisa is not keen to anything. Chamisa, if he wants to contribute to the national development, he has to come into Poland.
But I'm a daro, Gunitinem Taylor, it's that Tapawa, Jokoram Kano, who responded. Hello? Takasimba ndiye nao?
Ndi David kubozwana.
Mukoma David.
Ndani kukumbira kuti munzwisise kuti wanguni wawo wari kutopa minista wawo iwo ndiye zano. Asi wari kuti kuti wadzokere kumba wari kutopa minista wawo makondisheni ekuti kuti ndidzokere ndinoda kuti nditange mundiwimbise kuti musandipa mari yangu yandiri kutambira ndiri kunze kwenyika. And this is good enough later on. I need to take a move from. I need to make up a move. I need to make up a move.
Regai tiwa pindu tu atu pindu re maeta basa mkoma David, thank you. Mr. Guni. Waguni 30 seconds, setup wa zukura mkana.
Mkoma David, this is a business transaction. In business you negotiate. Aungo tanga wa tindosyo kundu takura mabegi, ndo inga nono gara, usunga zebu tupenyu wakamila say. If the government requires my specialized skill, then they have to meet my conditions. It's a business transaction. In business, you offer something and you negotiate. That's how business operates.
Thank you so much, Waguni. Vadzokora maane kanguwa msati mapa mindro zenyu kuti tozao chido kwa doko achiripo kuti munge mchikanda mashoko. Ngoti demu, ngoti chilongwa chaku kambaira.
And Zimbabwe will move forward. You move forward. Agenda kupi. Zimbabwe is not moving forward. Why hasn't it moved forward all this time? Uye ndinonzwa tsitsi kune vanhu vakaita sana Mr. Guni nevamwe vanhu vese vanofanira kuuya pamhepo vachi defender ZANU PF, defending the indefendable, and in the process start lying to the people of Zimbabwe, you know, kuti zvinhu zvakamira zvakanaka. Izvo zviri kuonekwa nevanhu vese nemunhu wese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka ndotonzwa tsitsi pane zviri kutaurwa na Mr. Guni.
Hello, ndokunga nare ya wadzokura inenge ya dona.
Mr. Moyukona.
Ye, nkona ba.
Ye, kuchekele pambili njani.
Well, I think zani ya azbuti inkinga zelizwe zigupi. I think singakuluma size si chinche umbala, goto kusoze kuchinche I probleme koneka. I probleme silayo, isugela kutala, nyaz bata nukukomba inda wa ma sanctions. Goto ma usubavu zutika, ma sanctions gase gase vero onadetwa yini. Mpu, abasafuna ukuphendula kahle sebeqala ukudinga ama excuse ukuthi indaba zelendi landlana iqiniso elikhona ukuthi iUS yafaka ama sanctions for ama reasons abhaliwe kuzidera iUS yathi ngizolisebenzisa futhi igama leyo ngafuna ngilisebenzise iquid pro quo yathi yona i-US government if lingenza lokhu lathi zwenza lokhu. Why bengakakwenzi lokhu okukhulunywa yi-US government ukuthi lawo ma-sanction abathi iwona abloka izinto ekhaya ukwenzela ukuthi alifte? Sisalindile ngoba lokho kwabo ukuthi bathone bevika ngomunwe akusizi ngalutho. Mabasitshele ukuthi ama-industry abulawa yini, bangasiki indaba yama-sanctions le ngoba bayazi okumele bakwenze ukuthi ama-sanctions akhishwe.
Kupholadi laphana kukhona mpela okukhanyayo elikwenzayo yini, ngoba abantu abaningi bathi selaginywa izano nje konke okhulunywa izano liyakusupporta.
Ayikho nje, that is so far from the truth. Akulaqiniso kulokho. We are there as equal partners lezanu in terms of discussing, negotiating what thina esimele abantu ngakho esibona esiwazifunwa ngabantu. Ayikho nje into yokuthi sisupport sivumelana lento yonke ekhulunywa izanu. Then if that is the case, there is no need for even to sit down and negotiate. Thina we are negotiating in earnest because iparty yethu iparty yabantu ngabantu. Simele abantu kupola lapha, izifiso zabantu yizo esizimeleyo. Izinto zonke esihlala sizikhuluma ezirongo ngezanu PF esizikhuluma phambi kwakhe even layo umongameli u-ED, yizo izinto esiphusha abasirepresentayo ukuthi bazibringe up kupola. So nje ayikho le ndaba yokuthi thina sigwinywe izanu. Ukukhulumisana yinto enhle and kuyafunakala, and you must know ukuthi yi-resolution le eyaphaswa yi-MDCT Congress ka-2014 umongameli Tsvangirai esaphila ukuthi kumele sicreate i-national dialogue. Kumele kwazakala ukuthi this vele yi-idea yethu thina njenge-MDCT from kudala, akusiyi-idea yezanu le-dialogue.
Paka oma ipapo manje chaitika va moyo ndechekuti taita dambudziko nhare yava guni pamwe chete navadzokora nhare dzavo dza don. Oh, vaguni varipo.
Yes.
Nhare yavo yange yambodona, saka vaguni varipo. Vaguni pindurai tinzwe, tanzwa va moyo vari kutaura pamusoro pekuti kupola doko kwakaenzana hanzi muchechete remvura yegui, asi vamwe vari kuchema kuti vePollard vanenge vachitoudzwa zvekuitwa nezanu PF. Saka zanu PF yakangoshandisa mukana wayo kuti ingobata vanhu kumeso.
Aiwa, kuPollard tinotambira madzine masuggestions anobva kumapoka ese, asika hazvichinje kuti isu ndisibato guru ikoko uye ndisibato riri kutonga. Pollard chirongwa chakaitwa nemukuru wezanu PF, mukuru wehurumende, ndisu takasunga chisungo ichocho kuti ngatideedzae nevana veZimbabwe vese nezvematongerwo enyika. Yezvinozvi taakuherengedza tichitutsira, tounza vemachechi, tounza vemabhizinesi, tounza vese vanoda vane chido, those with the patriotism at heart, those who want development and cohesive moving forward of Zimbabwe are all welcome. We are saying all their ideas, even their criticism, is welcome in a platform that looks at developing our nation together. We cannot, as a nation, move forward when some people think that they are so special that they require a specialized arrangement, a specialized political arrangement on their own. We have one political platform, Pollard. If other political entities do not want to participate in this process, let them stay wherever they are. Zimbabwe will move forward with those who are willing to join hands and rebuild our nation together.
Vaguni, mangoita mhanza yakanaka yekuti vadzokora havachisipo. Dai vanga vapindurawo vachimirira bato ravo. Zvino dambudziko racho nderekuti nhare yavo yadonha.
Vadzokora vabva kunyepa panapa vachiti inini ndazvizvi zvakanaka kuZimbabwe. That's not what I say.
Aiwa, saka ndiri kuti manje panenge pachida dai vanga varipo vachipindura vega, asi zvisinei, tochengetera mangwana Ntunga.
Aha, and that's it, Zimbabwe. Thank you so very much, Dr. Frank Guni, of ZANU PF chairman, ZANU PF here in America. Also, thank you to Dan Moyo, MDCT USA Provincial Chairperson, as well as Mr. Tawanda Dzokora, Chairperson of the MDC, led by Nelson Chamisa in North America.
Tisakanganwa vatereri, Ntunga, tine vatereri vakati kuti vapinda muchirongwa. We also want to thank our listeners who joined in our show today. Inyaya yanga ichiita kuti vanhu vakawanda vanga vaida kuparticipata, asi nenyaya yekuti achida kuzvinhu zvienzane takwanisa kutiedze kupinza vatungamiri vemapato akasiyana
kutema
tisina vatinorerekera. Thank you so much. My name is Jonga Kandemiri. Till we meet again here on Studio 7. Good night.
And I'm Tungamiri Nkomo.